despite the difficulties that we had in 2019, we hope with 2020 to end that in a very good season of Kanaka, to do that like it is, or to make sure that our currency is very stable, to make sure that it is, or the exchange is very stable.
Tingati pane zvidzidzo here zvamawana zvikuru mumatambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzemari, nokuti vakawanda kusvika gore richipera kudai vari kungochema nenyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga.
Dzokutanga jonga sematatende mazuva ose mari kutinga ine simba kunga tichiproducer zvakawanda munyika. We need to emphasize pa production munyaya 2020. Tichipiri chokuti tingatine hint of purpose, tine social cohesion. Nekuti mare, simba remare, rinoreflecta izvo zvinhu zviri izvozvo. Chekutanga muri kupozi zvakawanda sei, tikuzvifita tikuzvifita here, kana kuti tiongotenga zvokuimporta. Kana kuti tushangwe chete zveZimbabwe yetu, are we showing love? Most of this Christmas period, Christmas is about love, is about the family. It's about one people, one country. In as far as God gave us Jesus Christ, with the only begotten Son, we are saying, what are we giving to our country? Are we giving Rudokunika here? So let's emphasize on love and discipline, production and confidence. Those things are very important for the country, very important for money. So why I say people look at the only Kushaka Marim bank, and your Panini HHH, and the to produce as much as possible. We need to show love to each other. We need to show the discipline for our country to prosper, and we need to produce as much as possible. So why is it we are looking at money? It's so looking at money as a symptom of what is not there.
Takanzwa vemabhanga vachichema kuti mari irimo munyika asi dambudziko riri pakuti veruzhinji havasi kubhenga mari. Nyanzvi dzezveupfumi dzichiti zviri kukonzerwa nekuti vanhu havana confidence kana chivimbo mubanking system. Zvii zvamungataura?
Zvakafanana. That is what the bankers are seeing is a symptom. Chechipiri, is a good thing. You know, you also know yourself. Zimbabwe in a very high informal sector, between 50% and 60%. So, it's a good thing. So, Mare, in a very informal sector, my bank, in the informal sector, you get trapped, you go, I got to go my bank. So, that's what you are saying, Guti. Mare kuti zviite kuti mari iite circulation tofanira kutiformalize the informal sector. Tinofanira kuti tiite increase production. So the people in the formal sector inotenga from the formal sector. Mari vase circulation. That's what you call economic principles. So what you are saying is zvakafanana. Hati vanhu vadhindoo ino division yadoko yado kuti ayoyo. Hint of purpose. Hint of purpose means kuti kuone izvozvo but the same share division. That's what you are praying for this Christmas.